Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 17 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko rekushaya mari rokonzeresa hurumende kuti iti vabereki vasina mari dzechikoro dzevana vavo vabhadhare mari idzi vachishandisa zvipfuwo zvavo zvakaita sembudzi.
Kurwira masimba kuri kuitika muZANU-PF koramba kuchienderera mberi paine chinangwa chekupidigura gurukota rezvematunhu vasevhi akasukuwere.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti zviri kuda kuitwa nehurumende zvokuti vanhu vashandise zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi, huku nezvimwe panzvimbo yemari munongedzo wekuti hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakundikana. Asi hurumende inoti kushomeka kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vasiri kuendesa mari dzavo kumabhanga. Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti mabhanga anofanirwa kutambira mombe, mbudzi, huku nezvimwe zvipfuyo semari yechibatiso. Gurukota rinoona nezvedzidzo vaLazarus Dokora vakatiwo vabereki vanokwanisa kushandisa zvipfuwo zvavo kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti Zimbabwe yadzokera kuchinyakare uye munongedzo mukuru wekukundikana munyaya dzezvoupfumi. Gore rapera hurumende yakaparura mari yemabond notes kuti iedze kupedza dambudziko rekushomeka kwemari, asi dambudziko iri rinenge ratonyanya kudzika midzi. Vanhu vatanga zvakare kurara panze pamabhanga vachitsvaga mari, uye muzvitoro zvinhu zvatanga kushayikwa sezvo kusisina mari yekunze yekuhodhesa zvinhu. Tabata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano kuti tinzwewo maonero avo.
Zviri kuratidza kuti Zimbabwe yadzoka kumashure nguva yalobhengura chaiyo. Taiziva kuti kana uchitengeserana paitwa barter trade. Saka apa taakuita barter trade, inova kuti unotsvaka commodity inonga ine mumwe muchinjana. Haikusi kubudirira ikoko. Nguva yatava inoiyi nedzimwe nyika vafambira mberi zvakanyanya, nekuti nyaya dzemari harisi dambudziko. Ukaenda kuZambia iri kuenda mberi, mari haisi dambudziko. Zambia, Mozambique, South Africa munomu ndofunga dambudziko taanaro rekuti vanhu vazhinji vatopererwa. Ivo vana nezvemari vana vamangudya vapererwa, nekuti dzinowanganiko mbudzi dzacho dziri kumusha dzinonzi dzinokwanisa kunobhadhara school fees. Chiri kuitika panze kuti pakugadzisa dambudziko remari pane kusaona zvakanaka kuita vanoona nezvemari kuti dambudziko iri riri paviri. Nekutanga ndechekuti mubhengi macho vanhu havatorina mari yacho, nekuti mabasa akapera. Ndosaka mari yacho futi iri kuita shoma, nekuti anogadza zvigadzirwa havasi kukwanisa kutengesa zvinhu zvakaringana. Ndofunga kuti vakawana maaccounts akabuda mazuva anaya Delta beverages airatidza kuti masales avo zvaanotengesa zvadzika ne10% zvichienderana negore rapera. Makambani ese ari kuripota ari pastock exchange vari kuratidza kuti zvavari kutengesa zviri kudzikira zvakanyanya. Saka pane dambudziko rakanyarara risi kunyatse kutariswa zvakanaka kuti rigadziriswe. Vanhu havana mabasa, ndosaka vasina mari pakutotanga napo kuti vaone kubhadhara zvavanofanira kubhadhara. Chechipiri ndechekuti vari kuenda kumabasa vacho havasi kukwanisa kuona mari yavo, nekuti kumabhengi mari hakuna, yakadyiwa navachina masa.
Ko sei muchidaro kuti vachina masa ndo vasiri kufambisa upfumi zvakanaka?
Mukatarisa bhajeti ravachina masa raakutaura kuti vakatora $4.4 billion kubva mumabhengi vachishandisa matreasury bills avaitora, anova mafinancial instruments avaishandisa kutora mari vachifinanza masalaries. Saka kumabhengi taitisa madeposits edu arabva $6 billion. Kana vatora $4.4 billion zviri kureva kuti vatosiya $1.6 billion. Vanhu vakunotora mari yavo $6.6 billion havachaoni mari. muti hanzi nao chiyandisa embudzi kubhadhara chikwereti kubhadhara zvinoda kubhadhara embudzi ingane kuzosvika 6 billions zinoenderana nemari inoda kuti tirwa mabhengi tione kubhadhara mbudzi idzo tibhadhara zvikwereti kwakupera ndokwanzi kugumirwa manje.
Dr. Gift Mugano vanodzidzisa paInvest of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare.
Mitengo yezvinhu munyika kana kuti inflation inonzi iri kuramba ichikwira izvo zviri kusiya vanhu vakawanda vari parumana nzombe. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoratidza kuti mitengo yezvinhu yepagore yakakwira nezvikamu zvinosvika 0.21% kana kuti kubva muzana kubva mumwedzi wakurume wegore rapera kusvika kurume wegore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuparurwa kwemari yemabond note pamwe nekukwira kwemafuta edzimotokari kunogonawo kunge kwakawedzera inflation. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira kekutanga mukati memwedzi makumi maviri nemupfumbamwe mushure mekunge yakadzikira zvakanyanya kutanga muna kukadzi wegore ra2014. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Maonero angu ndiona zviri kukonzera nezvakawanda sekutandisisa inje nyaya yefuel, mutengo wefuel for example watikwirirewo zvakare, saka unoafekta zvinhu zvakawanda. Chechipiri nyaya yemoney supply muekonomi yakwirirawo nekuya kwakaita mabond note, saka zviri kuita kuti aggregate demand muekonomi ikwirire zvounza mapressures pamitengo yezvinhu. Zvoita kuti inflation ikwire sezvakarurwa neboka reZimstat. Saka zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti mitengo inge ichikwira, but zviri kuratidzawo zvakare kuti aggregate demand muekonomi yakwira, zvoita kuti mainflationary pressures anga achigeneratewo.
Tinoonawo zvakare kuti pane mutemo westationary instrument 64 ungava uine chekuitawo here mutemo iwe nekukwira kwezvinhu, nokuti tiri kuona kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta inonzi yakwirawo muzvitoro.
Ya, ichocho chokwadi. SI 64 yakasaunza temporary ban pane zvigadzirwa zvinokombina nezviri kugadzirwa muno zvekunze kwenyika. Makaona zvigadzirwa zviri kugadzirwa muno hazvisi competitive. I think my cost structures edu muZimbabwe akanyanyisa kukwira zvakanyanyisa. Saka zvinogona kuva zvechokwadi kuti limited supply yaunzwa nestationary instrument 64 inogona kungeri kukonzerawo zvakare kuti maprice emitengo yezvinhu muZimbabwe inge ichikwira. I think zvinogona kunge zviine chokwadi mazviri, but I think zviri kutiratidza kuti tabuda munyaya yedeflation zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka. Nekuti kana zvinhu zviri kukwira, macost structures edu haasi competitive zvanambotaura. Hatisi kukwanisa kunge tichigadzira zvinhu zvakawanda, saka tine problem yeunderproduction yezvinhu. Not just underproduction but even zvishoma zvatiri kugadzira, tiri kugadzira nemutengo uri pamusorosoro. Saka idambudziko riripo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Kusawirirana kuri muzanu PF kwabuda zvakare mudunhu remashonaland west, uko dzimwe nhengo dzinoti dziri kuti ichokwadi kuti dzatora danho rekuti mukokeri wemisangano mubato iri vasevhi yakasukire vamiswe basa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi zvichitevera mashoko ekuti dunhu remashonaland west pamwe nemamwe matunhu mashanu anoti Harare, Midlands, Masvingo, Bulawayo pamwe nemashonaland central akatora danho rekuti vakasukwere vambomiswa basa mubato nekuti vari kutadza kufambisa basa ravo nemazvo. Mutevedzeri weasachigaro mumashonaland west Vakis Guza vanoti danho richatorwa nemusi wechitatu apo pachaitwa musangano wedunhu. Vachipindura mubvunzo wekuti ainge ane manyepo here kuti vakaita musangano, vaguza vadzambadzamba kuramba vakati havana kusununguka kupindura asi kungoti vanoda kuziva chokwadi vauye kuzozvinzwira vega nemusi wechitatu kubva kuna Sachigaro. Asi mashoko ari kubuda anoratidza kuti hapana musangano wakagarwa nezuro kana rimwe zuva wakabuda nechisungo chakadaro, sezvo nhengo dzepamusoro dzataura nestudio 7 dzaramba kuti hapana musangano wakaitwa kunze kwekuti pane gwaro renyunyuto iro vakasaina. Nhengo idzi idzo dzaramba kudomwa nemazita dzinoti dunhu ravo richaita musangano nechitatu apo pachaitwa zvisungo zvakawanda kwete chisungo chimwe chete sezviri kufungidzirwa. Zvinonzi pane nhengo dzinosvika 37 kubva munhengo 50 dzakawirirana nepfungwa yekuti vangasikuere vambomiswa basa. Asi imwe nhengo yedunhu inoti hazvisi pamutemo kuti vakasikuere vamiswe basa neboka kana kuti structure repasi sezvo vari nhengo yebazi guru repolitibiro necentral committee.
Kasikuera hasaspendwe nesu isi tisataure hondo dzepasi hondo dzekumusoro isi tiri pasi unza vanhu vari pasi handi vari kuita hondo vari kumusoro kwavana hondo nayo fanira kupedza kupolitibiro necentral committee. Wazini andi dokudisini ndinotonga ndetonga kupolitibiro aiwa asaspendwe nepasi wazi kutungana kuvatikuita uko.
Nhengo iyi inoti bato rezanupf rikabvumira kuti vakasikuere vadzingwe mumusangano nevanhu vari pasi imbiro-mbiro dzakaipa sezvo zvinoita kuti vanhu vamwe chete vazofuma mumwe musi vachiti havachada mutungamiri webato varobert mugabe.
Vozivotangotanzazona nepasi ka zvikufanira kuti tichamukira napurezidendi chakota kuti nhasi hatichavada takutiita madhemonstration pati kudistrict nekuti inge tisingavadi tambenyiwa nasekitary ichisamuniwa atoudzwa na vice chairman kuti kuita mususpend kure pazprovinsi aidzinge munhu ine 3 ine pamafindisi.
Vakasukuere vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi ndokubva vaseka zvavo. Studio 7 aida kukwanisa kunzwa kuna Sachigaro wezanu PF Matonaland West vaEfrem Chengeta. Zvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato rezanu PF kubva mugore ra2014 apo dzimwe nhengo dzinosanganisira vaembo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, vaDidmus Mutasa navarugare Gumbo nevasachigare Matunhu vakadzingwa mubato. Kudzingana uku kwakaenderera mberi mwedzi wapera apo nhengo dzemadzimai dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro wemadzimai amai Sandimoyo pamwe nemubati wehomwe yemadzimai amai Sara Mahoka vakabviswa pazvigaro vachipomerwa mhosva yehori nekuda kubvisa amai Grace Mugabe pachigaro chavo. Kurwisana kuri kuitika muzanu PF kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavamugabe kana vabva pamasimba. Izvi zvakakonzera kuti pave nezvikwata zviviri zviri kurwira masimba cheteam Lacoste necheGeneration 40. Vanoziva zviri kuitika muzanu PF vanoti team Lacoste iri kutsigirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ukuwo G40 ichinzi ine vanhu vanosanganisira amai Mugabe vakasikuere Mbune navaJonathan Moyo nevamwe. Asi hapana kujeka kuti ndiani chaizvo ari kutungamira G40 izvo zviri kuita kuti chikwata ichi chibvumburudzwe pari zvino neteam Lacoste. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kushaya mutungamiri kwechikwata cheG40 kuri kuitawo kuti nhengo dziri kutungamira chikwata ichi dziite zvechibhubhubhu kurova bhora zvisina musoro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm. Dare redzi mosha muEgypt rawana mwe mudzimai anove chizvarwa cheku Egypt neAmerica pamwe nevamwe vanomwe vasina mosha mushure memakore angada kusvika matatu vari muusungwa vachipomerwa mosha yekuendesa vanhu kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuburikidza nenyaya nechekuita nechirongwa chake chaaibatsira vana vaigara mugwagwa muCairo.
Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika chiuru zvakanunurwa kumahombekombe kweLibya nemusi wesvondo zvasvika kuchitsuwa cheSicily chiri kuItaly. Ngarava yemauto yekuGermany ndiyo yasvitsa vanhu vakanunurwa ava nhasi pachiteshe chengarava cheCatania vari mungarava yeFGS Rhein.
Rimwe sangano revana ndinodzokorora zvakare vachuchisi muSouth Korea vapomera zviri pamutemo vaive mutungamiri wenyika iyi vari mujeri amai Park Geun-hye mosva yekuita chioko muhomwe mumosva yeuori yemhando yepamusorosoro.
Rimwe sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu rinoti vagari vepaArnold Farm kana kuti Manzou avakapwanyirwa pamwe dzimba dzavo vari panjodzi yekubata zvirwere zvakasiyana-siyana. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti kunyange hazvo vasati vaita ongororo yeutano kuBrazili, vanhu vakaputsirwa pekugara vanogona kusangana nenjodzi dzeutano dzinosanganisira mabayo nechirwere chemalaria.
Dambudziko ratinoona rikusangana nevanhu vakadzingwa mumisha yavo nderekuti vanotarisana nezvirwere zvakaita semalaria, zvirwere zvakaita senyumonia inonzi mabayo, zvinokonzerwa izvo nekuexposwa kumaelements epanze zvakaita semosquito nechando.
Mumwe mugari wekuArnold Farm, ambeya Mavis Jangadzi, vanoti vave nemasvondo matatu vachirara panze uye vasina zvekudya zvakakwana.
Kungorara pano patigerepo pano patakamira ipo panapa ndo petinorara nevazukuru. Tinotongotiwo kana tanhingirika tikaenda musango tondotsvaga derere tikawanawo waita nyasha wotipawo mubovora, ndo zvinhu zvetiri kuraramawo nazvo.
Mumwe mugari wekuArnold Farm asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achitya kuzivikanwa nemapurisa ari kuchengetedza nzvimbo iyi ayo ari kurambidza mota kupinda nokubuda papurazi apa anoti kunyange akarwara zvave kumuomera kuenda kuchipatara.
Izvino mota dzichakwanisa kupinda kuti munhu akarwara right now kuti atakurwe kutomutakura one trei yekuvaka nezvimiti kutounza kurodhi. Rodhi dzacho dzinenge dziri blocked. Saka tinofamba sei? How we are living in a society isinga isiri inhuman. Saka taichikumbirisawo kuti kana dai paine any other help yatingawana around the world yekuti this exercise it will stop with immediate effect, otherwise zvaigona kuti batsirawo nemadzimai edu nemhuri.
Mumwe mugari akada kuzivikanwa nezita rekuti Samaita anotiwo utano kunyanya hwevana nemadzimai ane pamuviri huri panjodzi nokuda kwemabatirwa avari kuitwa papurazi apa.
Saka kurapwa kwedu kuri kuitwa wanaiwa nokubatwa kuri kuitwa madzimai wanopa muviri havasiri kubatwa sevanhu vave vemuZimbabwe. Kodzero dzavo hadzisi kunyatsokubatwa sezvazviri. Imwe nguri mwana anozosvika pakuzonowigwa nokuda kwokuti kubatwa chaiko chakatiso kubatwa sevanhu vemuZimbabwe.
Munyori musangano rinomirira vagari vepaBrazili, Arnold Farm Community Association, vaInnocent Dube, vanoti nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzavo dzinosanganisira kodzero yeutano nepekugara, vanoti vakaendesa zvichemo zvavo kuZimbabwe Human Rights Commission pamwe nekuSADC, asi vanoti pari zvino hapana mhinduro yavati vawana.
SADC tanzira kuti ipindire iite kuti Zimbabwe iteedzere zviri kutaura dare ravo repamusoro reHigh Court zvainenge yataura. Saka SADC tiri kuona kuti haisi kupa puresha paZimbabwe yekuti ngaiteedzere zvakataurwa nedare ravo repamusoro.
VaMastara vakurudzira kuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission riongorore nekukasika matambudziko ari kuArnold Farm. Asi Zimbabwe Human Rights Commission yakaudza vatori venhau kuti chiri kuongorora kutyorwa kwekodzero papurazi iri. Purazi remanzo urakapewa mudzimai womutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengete mhuka izvo zvakazoita kuti vanhu vaputsirwe dzimba dzavo. Dare rakapa mutongo wekuti hurumende itange yatsvagira vanhu ava pekugara isati yavadzinga asi zvazvina kutevedzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNamibia. Vanoshanda mubazi rezveutano muNamibia vanonzi vanenge vokwanisa kudzivirira kutapurirwa kwezvirwere zvemuzvipatara mushure mekunge vawaniswa dzidzo uye kupiwa zvikwanisiro nehurumende yeAmerica. Mutevedzeri wegurukota rezveutano muNamibia amai Juliet Kavetuna uye mumiriri weAmerica munyika iyi vaThomas Doton vakaenda kunoona kumwe kwaidzidziswa vezveutano ava. Zvidzidzo izvi zvaiitwa muguta guru renyika iyi reVinduk. Mari yekudzidzisa vari mubazi rezveutano iyi yakabva kuhomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yeUS President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Dzidziso yemuNamibia yakanangana nekudzivirira kutapurirana kwezvirwere zvakaita seTB. Bazi rinoona nezveutano muUnited States reWorld Health Organization mugwaro raro ra2016 rinonzi Global Tuberculosis Report zvakabuda pachena kuti chirwere cheTB chiri pamusoro-soro pekuuraya vanhu muzvirwere zvekutapurirana. Vanhu mamiriyoni maviri vanofa pagore pasi rose nekuda kwechirwere ichi. Panyika dzose dzepasi rino, Namibia iri pachidano chegumi panyaya yehuwandu hwevanhu vanotapurirwa chirwere cheTB. Vanhu vanodarika mazana mana kubva muzana vanotapurirwa chirwere ichi munyika iyi. Mumwedzi mishoma yapfuura, vanoshanda muzvipatara mazana maviri vakawaniswa dzidzo iyi. Muna 2017 hurumende yeAmerica kuburikidza nePEPFAR yakapa Namibia mari inosvika zviuru mazana mana yekubatsira kurwisa chirwere cheHIV neTB. America inoti yakazvipira kushanda neNamibia mukugadzirisa zvinhu munyaya dzezveutano munyika iyi. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNamibia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvinoteverwa nechaonga zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinal yeIndependence Trophy mangwana mushure mekukunda mumasemifinal. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vechikwata cheDynamos vari kupemberera mushure mekunge chikwata chavo chakarova Caps United 1-0 ndokupinda mufinal yeIndependence Trophy mumutambo wakaunganidza chaunga muNational Sports Stadium nezuro. Chibodzwa chakabva kuna Ocean Mushure kwasara maminitsi 10:03 kuti mutambo upere kwaunza mufaro mumusha weDynamos mushure mekupedza kungozvindikitwa kwavanga vachiitwa nemakepekepe kwegore nemwedzi mina yapfuura. Dimbare yave kusangana neHighlanders mufinari munhandare imwe cheteyo mangwana mushure mekunge Bhoso yakadambura FC Platinum 4-3 nemapenareti muBaba Field Stadium mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa. Murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake achiti iye vatambi vake vaive neshungu dzekuda kupedza kudhererwa kwavanga vachiitwa nema green machine.
Tanga tichikwanisa kuti mabhora edu akaenda kumberi, tanga tichikwanisa kuachengeta vepakati vanga vachiuya vachiita sei vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti avakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuhwina.
Mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaGeorge Mauto vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa namutasa nechikwata chake.
Kuzwa hangu fara independence 12 yandisandira ndatora mukombe wangu. Kozi zvandikwachera nhasi let him task. Tenda nebhora rakocha nhasi.
Asi mutsigiri wema green machine uyo anozviti baba Mogeni anoti Dimbare yakaita raki sezvo chikwata chake chakatadza kutamba semazuva ese nemhaka yekunaya kwaityisa kwakaitika panguva yaitambwa mutambo uyu.
Tengeseka gori kunyatsotamba zvakanaka because mungoresi bora ritambwa kumunonaya ba. Chete chete.
Aka, ndiko kekutanga kubvira mwaka wapera kuti Dynamos ikunde Capes United pamitambo inosanganisa yeushamwari yeleague pamwe nemukombe. Mitambo yeleague yakatambwa yakapera seizvi. Cholocho Pirates 0, Yada 0, Shabani Mine 0, Blower City 2, Ngezi Platinum Stars 2, Aumine 0, Chapungu 1, Wange 2. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariat.
Mochirongwa chevechidiki chethe connection mangwana tiri kutarisa kusvitsa kwenyika makore makumi matatu nemanomwe yawana rusununguko. Mubvunzo mukuru ndewe kuti pane chekupemberera here tichitarisa matambudziko akatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei mangwana nenguva dza 8 o'clock muchirongwa The Connection muneni ntungamiri Nkomo.
Muchirongwa chedu che live talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro dzevana vavo vachishandisa mbudzi kana huku.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 468 0318. Nako kambo pamamonya ipapo na Soldier Love tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regaitimbotarisa musori nawo zvakare. Dambudziko rekushaya mari rokonzeresa hurumende kuti iti vabereki vasina mari dzechikoro vabhadhare mari dzivashandisa zvipfuwo zvavo.
Kurwira masimba kuri kuitika muzanu PF kuramba kuchienderera mberi paine chinangwa chekupindigura gurukota rezvematunhu vasevhia kasukuwere.
Mitengo yezvinhu yokwira izvo zviri kusiya vanhu vakawanda vari parumana nzombe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku hizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 17 Mabasa 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyamangalisa kakhulu, kuyethusa ngoba mbonani ilizwe beseliphumele kangaka, singabuyela emuva endulo khonale lapho kwakubhadalwa khona besebenzisa loyo kuthiwa i-barter trade, yokutshintshana impahla. Sibuyele khona fane sathi khona shure e-21st century.
Udaba lokuba abazali sebengahlawula ngembuzi kumbe ingce isifuyo abalaso njengembadalo yama-school fees seludale inkulumo.
Akula ukukhululeka kuleli lizwe. Abantu abathi abaningi bavama ukuthi bebaleke be-South Africa, abaningi bediwa zingwenye lempofo lapho. Bezalekela isimo esikhona elizweni. Akula kungcono kuleli lizwe, imisebenzi kayikho kayibonwa.
LeZimbabwe lifikisa iminyaka emithathu lasikhombisa lithole uzibuse kusasa. Abantu abaningi beveza imbono etshiyeneyo ngaleli langa.
Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo eselapha umkhuhlane wemvukuzane seliphinde lwavala ngemva kokuma ukusebenza ngomnyaka ka-2009.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Udaba lokuba abazali sebengahlawula ngembuzi kumbe ingce isifuyo abalaso njengembadalo yama-school fees seludale inkulumo. Abanye ngabathi lokhu yikubuyisela emuva ingqubela phambili, kanti ke bakhona abamukele leli nyathelo. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora utshele iphephandaba le-The Sunday Mail ukuthi abaphathi izikolo yibo asebezancedisana lenhlanganiso zabazali ukukhangela intengo yezifuyo iqathaniswe lembadalo eyabe izenziwa. Kubikwa kulesikolo eGlenview eHarare esesiqale ukwamukela imbuzi njengembadalo. Udokora wengezelele esithi nxa umzali engelazifuyo ulakho ukusebenzela isikolo okwesikhatshana. Sixoxe lomunye utitshala emzini wemagwegwe umnumzana Alan Banda othi abakatshelwa ngalolu hlelo.
Lokho kuyamangalisa kakhulu, kuyethusa ngoba mbonani ilizwe beseliphumele kangaka, singabuyela emuva endulo khonale lapho kwakubhadalwa khona besebenzisa loyo kuthiwa i-barter trade, yokutshintshana impahla. Sibuyele khona fane sathi khona shure e-21st century.
Manje lina njengababalisi, kukhona yini elikutsheliweyo ukuthi imbuzi lezi ziyagcinwa ngubani, ziyeluswe ngubani?
Leso yisimanga lathi sikuthola kuma-news, sibhongukala kwi-newspaper, asikatholi i-official ncwadi ezisho ukuthi into yakhona iyabe injalo. Kodwa khona kuvele kuyamangalisa ngoba imbuzi yakhona uzayithi yimalini, inkukhu uyithi yimalini, uyake uvele ivalue uyathatha khona yikho uyahlupha khona. Ngingaba le mbuzi zami bathi imbuzi eyodwa ye-$50 ndafuna ukubhadala i-$50 bayakuthini? Ngani sezingu-2 sekuyisebefanele bangiphi i-change eyimali? Bonke abantu besikolo nxakuthi babhadale ngembuzi i-change yakhona iyabe.
Manje njengababalisi, kukhona yini eselike lacabanga ukuthi lizakwenza ngodaba lolu kumbe khona ukuzwisisa ukuthi kuyahamba njani?
Indaba le ukuthi siyizwa siku-holiday le, siyibale kuma-newspaper siku-holiday. Mbona uthi ukuthi na after i-independence holiday sekubukele emsebenzini, izafanele ilandelele kuzwakale ukuthi kade kuthiwa kuzasebenza njani into yakhona. Ngoba uthi ukuthi sekufanele kwakhiwe izibaya ngasikolo ngasikolo, kuqalise ukufuywa imbuzi. Ezizathengiselwa bani zobi mali yako ni yeshupa zitengi zinjani kwenye nini pata trade food apa pugu pela zozio atenga nimbuzi lako ya uzetenga kwa nite magazali
loge ngumnumzana Alan Panda utitshala ohlala emzini weMagwekwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Elo Zimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lazikhombisa lithole uzibuse kusasa abantu beveza imbono etshiyeneyo ngezithelo ilizwe eselizitholile. Abasakhulayo bona bakhanya belembono etshiyeneyo kule abadala ababona impi yenkululeko. UMike Wobe we Studio 7 usethulela lolu daba.
Mhlaka 18 mabasa aminyaka yonke likhefu lokunanza uzibuse weZimbabwe lithakazelwa izalwane zalelo lizwe elizweni lonke laphandle kwelizwe abatsha labadala. Abaningi kodwa bakhala ngokuthi ilizwe kulokuthuthuka libuyele emuva okwethusayo, abanye beligcaza njengelidilikileyo. Nanku isimo somnotho lesombusazwe seligaqa ngamadolo, imisebenzi engabonakali, le mali ingatholakali emabhanga. Umnumzana Akim Hlanga ngosakhulayo oyisiphathamandla sebandla leMthwakazi iRepublic Party kobulawayo yena ke upha umbono wakhe ngosuku lukazibuse.
Usuku lwezibuse thina njengabantu bakomthwakazi emathebelele ndafika thola independence yathiwa iZimbabwe ngo-1980 bephiwa ngabelungu. Thina emathebelele ndafika yabona uzibuse, kambe sifuna singathi thina sathola uzibuse khona 2 years down the line kuthiwe sithola uzibuso saqala ukubulawa nje njengenyamazane. So from 1982 kusiyafika ku-1987 kutshengisa ukuthi ilizwe alikakhululeki, sasingakhululekanga.
Uqhubeka uMhlanga ethi inkululeko ekhona eZimbabwe kayikhanyi.
Akula kukhululeka kuleli lizwe. Abantu abatsha abaningi bavame ukuthi bebaleke beSouth Africa, abaningi bedliwa zingwenye lempofo lapho bebalekela isimo esikhona elizweni. Akula kungcono kulelizwe, imisebenzi kayikho kayibono. Abantu abatsha abaningi abasebenzi bahlezi nje banawo amaphepha bengabe befundile kodwa imisebenzi kayibono.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Steven Sibanda osebenza lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kobulawayo laye upha umbono wakhe ngelanga likazibuse.
Usuku likazibuse njengento ekhulayo singathi alisela valu njalo alisela njongo abayeyalelwa ngabotongogara eyakusisela kusala umbiyani yani. Ngathi ngesilungu se it have lost its values and principles. So intsha injengathi thina asiboni injongo mbe asiboni uncedo lokuthakazelela ilanga likazibuse.
Usiziba uphinde wathi eleZimbabwe licela abantu abafundileyo okwamagama kodwa isimanga yikuthi bangamagwala ngoba bayesaba ukuphakama belwela amalungelo abo ahlala esephulwa nguhulumende osehlale wedlulisa embusweni.
Ngesilungu ngathi the more you educated the more you become stupid. Ngathi uZulu waseZimbabwe ufundile kakhulu kodwa when it comes to issues ezisimple njengokuthi alright okwamanje umuntu lokasenelisi kubana abuse okunje akusamelanga kube kwenziwe ngendlela enje. Abantu abakhoda that intelligence kubana baboni kunamhlanje ngathi asingeneni emgwaqweni sidemonstrate against umbuso kamongameli Robert Mugabe. Into abaqala ukubuza yena iningi layo kubana ngiyatholani bengazi bana balungiselela i-future yabantwana bami. Kuthiwa ufundile sibi kodwa ukufunda kwake mina kangikuboni. Nxa sibeseka ukulandela i-constitution esinika amandla kubana si-impeach impeach umongameli Robert Mugabe kubana nokasenelisi kubana ale ebusa.
Bobabili bayavumelana lo mbono wabaningi emphakathini abathi eleZimbabwe seleyabuyela muva ungasela lantuthuko lokhu ilizwe lasuke ezandleni zabancindezeli abamhlophe lisiya kwabensundu. Lokhu kuvezwa yimithetho lezinqumo esezithathwa nguhulumende osephelelwe ngamacebo okufana lesinqumo esisanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora othi abazali sebengahlawulela indleko yemfundo yabantwana besebenzisa izifuyo ezinjengembuzi. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC ngingumike Hobe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection kusasa sinanza iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa eleZimbabwe lithole uzibuse wabensundu. Kambe kukhona okokuthakazelela na ikakhulu sikhangela ubunzima ilizwe elibhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi izaqala ngolwesine kuyona le iviki ukuvivinya amankampani amathathu adinga umsebenzi wokudingela ilizwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits. Umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthi kulamankampani amathathu adinga lomsebenzi avela emazweni abalisa ele Germany, ele Belgium lele China. Unkosikazi Makarau uthi amankampani la kuzamele atshengise ubuntshantsho emsebenzini wokulobisa abavotayo. Phakathi kwamankampani la iZEC ithi izakhetha eyodwa eyabe itshengise ubungcwethi bezinga laphezulu. Abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo bavunyelwe ukuba khona bezozibonela labo ukuthi amankampani la aqhuba njani umsebenzi, kutsho iZEC. Uhlelo lolu luza qutshwa kuqala mhla ka-20 luphele mhla ka-28. Sixhume umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Bednego Bebe.
Siyathemba ke ukuthi kuzaba luhlelo oluqondileyo, uhlelo oluhle, uhlelo oluzakwenza ukuthi ikhetho leZimbabwe ke luhlonitshwe namazwe omhlaba, luhlonitshwe namazwe e-region e-Africa, njalo luhlonitshwe i-Africa yonke, ikakhulu abantu beZimbabwe balihlonitshwe. Sinethemba ukuthi njengoba besebenza ne-NDP ekuhlolisiseni ngekuhluzisiseni ukuthi kuphume lawo makampani kuzasetshenzwa ne-NDP kuze kuyethutshwa. Njalo sinethemba-ke ukuthi-ke akusoze kube ne-criteria ezahlupha bese kusuba ne-argument ukuthi hhayi nxa sisito right yilo yenza so kumbe sito wrong yilo yenza so. Nxa kungasoze kube nohlupho olunjalo ngibona ngani hhayi kuyikuqalisa okutsha-ke ukuthi siqale ukuthi kube luhlelo oluzathandwa njalo lukholwe ngabantu kungaze kwaphikiswana sokuqeda ukuvota.
UMakarau uthi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota luzaqitshwa ngenyanga kaNovemba lonyaka. Singathi isikhathi esaneleyo yini esesisele lapho ukuthi abantu ubabhalise, njalo isikhathi esihle na nxa sikhangela isikhathi esiyabe sesisele ukubana kuyiwe kukhetho?
Nxa kuvunyelwana kuyikuthi into yangikhona yinto esobala engadingi ukuthi kulokuncindezelana phakathi. Ngibone ngani-ke isikhathi lesasinikile yisikhathi esiqondileyo. Kungaba kubi-ke nxa kuyikuthi kulomunye ofuna ukudlala khonokuyani esikwaziyo okudlalwa yilaba sidlala ukuthi sibizane nabo bese beqala-ke ukujikela ezinye izinto ezingadingeki ukuthi bazijikele. Kungaba njalo-ke kungaba lapho ukuthi-ke kungaze kwaphela. Kodwa-ke nxa kuvunyelwana kusetshenzwa ngokuvunyelwana kaniboni ukuthi kungehlula ukuthi kuphele lokho ngoba-ke ungakhosi ukuthi abantu ababe lema ukuthi bakwenze lokho ngababalisi abantu abavele bejayele zezingwalo. Ngibonani into emila kakhulu. Kungaba kubike nxa sokuthi befuna ukuthi bakhiphe amabalisi besebenza okhani esingakufuniyo ukuthi basebethatha amasosha namapolisi ukuthi labo baphatheke into enjalo. Kungaba kubike lokho. Kodwa nxa bangayekela kwenze ababalisi senzelwa ezikolo, hhayi ngibona ngani luhlelo nje olungenzakala ngesikhathi esifitshanile sonsebe.
UMnumzana Bednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Lazarus Lokora, umphathintambo wezemfundo, othi abazali sebelakho ukubhadala imali yemfundo yabantwababo besebenzisa izifuyo ezinjengembuzi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukulezi pepheli ezedlula inkulungwane ezitholakala emkhunjini wolwandle kwele Libya zilubhekise kwele Italy zibalekela ubuyanga emazweni awe sub-Saharan Africa.
Umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence sexwayise eleNorth Korea ukuthi umongameli Donald Trump ulakho ukusebenzisa isandla sebutho ukuthathela umkhokheli walelo lizwe uKim Jong-un amanyathelo alukhona enxa engaqhubeka esebenzisa izikhali ze-nuclear ukuqala amanye amazwe.
Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo eselapha umkhuhlane wemvukuzane seseluphinde lwavulwa ngemva kokuma ukusebenza ngomnyaka ka-2009. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngabaningi abakade sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa eHarare lasemazweni angomakhelwane. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyathwa uvule indawo ezimbili zokwelapha umkhuhlane wemvukuzane empilo Central Hospital ezibalisa iradiotherapy lenuclear medicines kusetshenziswa umtshina okuthiwa yilinear accelerator ukutshisa imvukuzane esemzimbeni. UPararenyathwa uthi imvukuzane yebele lesibeletho yiyo esiqede omama ngoba bephuza ukuzokwelatshwa.
And also screening of cancer early, especially for women, to check their breasts, for men to check their prostate.
Okuqakathekileyo yikuthi i-nuclear medicine unit isivuliwe. Kumele kube lemithi ngazo zonke izikhathi, ikakhulu kwabaswelayo, ngoba kuyamemeza kubiza phose i-6,000 ngomnyaka. Lokwenqabela ukubamba imvukuzane kuqakathekile. Kuba mama, imvukuzane itholakala esinyeni labubele njalo iyabulala.
Omunye wabodokotela oyingcitshi yokwelapha imvukuzane okhokhela uhlangothi lwe-nuclear medicine empilo uDokotela Xolani Ndlovu uthi kulithuba elihle ukuthi kuvulwe izigaba lezi zombili.
Lapha eZimbabwe ama-radiotherapy center amabili kuphela, eParirenyathwa Group of Hospitals leyaseMpilo Central Hospital. Kungakho ke kungakavulwa le i-radiotherapy center eseMpilo Central Hospital kutsho ukuthi izigulane zakoBulawayo leze Southern Region yonke nje bezithunyelwa eParirenyathwa Hospital ukuya kwelatshwa i-cancer.
Ethi impilo yacina ukuba le-nuclear medicines ngo-2003 izigulane bese zithwalelwa eSouth Africa le-India ukuba zithole lolu sizo.
I-department esibili ukuthi ivulwe nuclear medicine department elizweni lonke jikelele. I-nuclear medicine department ekhona esebenzayo yiyona le eseMpilo Central Hospital kuphela. Ngakho ke kutsho ukuthi abantu bonke baseZimbabwe bazokwazi ukuthi bethole usizo lwe-nuclear medicine eMpilo Central Hospital. Abaningi abantu bangathanda ukuthi bebekwazi ukuthi yona nuclear medicine le yini njalo inceda njani abantu abagulayo. Ku-nuclear medicine kusetshenziswa i-radiation encane efakwa emuntwini, umuntu lowo abesefakwa ngaphansi kwekhamera okuthiwa igama khamera ukuze kutholakale impikitsha yezitho zomzimba kusiya ngokuthi umuntu lo ubulawa yini.
Usenator Khutshwekhaya Ndlovu ophila lomkhuhlane wemvukuzane uthi uyabonga usizo lukahulumende ngoba sekuza kwehlisa inani labantu abayakwelatshwa eHarare lakwamanye amazwe ngoba ngempela uwabonile amaxhegu anjengaye eswela indawo zokulala esibhedlela seParirenyathwa.
Mina ngilapha angisedokotela. Imitshina le esizeyibukisa namhlanje loba besingelayo okwesikhathi eside. Sithanda ukuthi ngilikhulumela abantu bakithi ngithi mina siyabonga kuhulumeni.
Ethi ngitsho lomuyo owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo wafa ekhala ngokuthi abantu abatholiswe usizo lokwelatshwa eduze.
Lathi sesingancintisana labaseHarare. NgabaseHarare okwamaviki ngahlala nongamaxhegu wakuvele enkayi kuvele etsholotsho. Ngabuza nti wena uhlala ngapha? nilala kona emabhentshini kona. Akuna muntu engimazi. Mina ngazibona ngingcono.
Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemikhuhlane emitsha yemvukuzane ngo-2014 luveza ukuba kunenkulungwane eziyisikhombisa zabantu ababamba lumkhuhlane ngomnyaka. Ngenxa yobugwelegwele, isibhedlela sokwelapha imvukuzane sadonsa ukuvula ngoba iziphathamandla ezazibona ngokusebenza kwesibhedlela zibikwa zazifuna ukufumbathiswa ngumuntu owayemele azolungisa eminye imitshina yokwelapha imvukuzane. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Izakhamizi zesiqintini seTabatka eMashingo zithi zizizwa zikhohlakele ngohulumende weZANU-PF wehluleka ukuzilungisela lapho ezingathola khona amanzi ahlanzekileyo. Kubika uMavis Gama.
Lezi zakhamizi zithi azizake zathola loba isibhorane esenjiwayo ziphila ngamanzi omfula uMtirikwi, wona ahlezi bahudisa ngoba engahlanzekanga. Esinye salezi zakhamuzi, umnumzana Thawanda Gomo, ulandisa phezu kwenkinga yena labanye bakhe ababhekane lazo.
Zokwadi tachikumbirisa ukuthi gama mchigonawo.
Siyacela bakithi lisincede sithole lati amanzi ahlanzekileyo. Yelize endaweni yakithi lize zibonela ubunzima esibhekane labo kwezamanzi. Kambe kuyini okwenza singaze satholiswa isibhorane loba esisodwa nje? Siyayiswela impendulo yalokhu.
Lolu dubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo duze kwabo ugomuthi selubangela inkinga lasemizini yabo. Obaba sebesenyanya omkabo ngoba bebabona njengabantu abangahlanzekanga ngenxa yokungagezi isikhathi sonke ngokuswela amanzi. Unkosikazi Mandipa Jarumbira, esinye njalo isakhamuzi seTabatka olengane eziyisithupha, uthi siyamkhathaza kakhulu lesi simo sokuswela amanzi.
Kunabamwe bane hundurani ukuthi banitha baripho.
Kunabanye abantu abagangeleyo abachiya ubulongwe babo emfuleni, ngibubone bugeleza ngamanzi. Niyangime kancane idlule leyo ngcekeza andubana ngikhe lawo manzi. Niyabe ngisazi mhlophe ukuba awalungelanga ukunatha lawo manzi, kodwa kungekho engingakwenza.
Izakhamizi zeTabatka zithi lokhu sekuphazamisa lemfundo yabantwana bengaphumeleli kuhle kuzifundo zabo njengoba behlezi bengabadiniwe isikhathi sonke, singekho isikhathi sokufunda ingwalo zabo kanye lokulungiselela. Lazo zikhalaza kunhlanganiso ezitholisa usizo ezigoqela eye Oxfam ukuthi zibagebhele izibhorane, njengalokho abezwa kuthiwa kwenzakala kwezinye iziqinti elizweni zanelise lazo ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMashingo, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleBantu Rovers lithole imiklomelo yalo eyakuqala emidlalweni yalo nyaka esigabeni seCastle Premier Soccer League ngemva kokunqoba elikwenze eleTriangle nge-1-0. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukapteni weqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda nguye olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo, njalo leli goli yilo elidale ukuba iqembu leBantu Rovers lithole yonke imiklomelo emithathu. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, uSibanda uthe ulethemba lokuba ukunqoba kwabo kuza kupha abadlali baleli qembu abasakhulayo isibindi kwimidlalo elandelayo, njengoba iningi labadlali baleli qembu kungabafana abancane.
Ukuthi ngiyabalida la abafana. I think it's a boost of confidence going forward to our next game. Yeah. But angibona ngesikola sithi izenzo zisise magema sasemane.
Impumelelo yomdlalo namhla idale ukuba iqembu leBantu Rovers likhuphuke lisuka emsileni wengalane yemiklomelo lisiyahlala kundawo yechumila ntathu. Phezu kwengalane kule qembu lenkeze Platinum lona ile miklomelo yithoba munemunye ngemva kokunqoba ile Haumain ngomgqibelo odluleyo. Kolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu, iqembu leHighlanders lizadibana leqembu leDynamos kusasa enkundleni yeNational Sports Stadium kufinali yalonyaka yenkezo ye-Independence Trophy. iqembu leHighlanders linqobele FC Platinum nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa ngensonto enkundleni ePapa Fields kusemifinali yakuqala. Yikanti iqembu leDynamos linqobele Capes United nge-1 kanya kusemifinali yesibili edlalelwe esigodlweni iHarare. Amaqembu adliwe kusigaba sesemifinal athi FC Platinum kanye leCapes United azadibana emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutsha lisendaweni yesithathu ozadlalelwa enkundleni yeWhite City koBulawayo. Limidlalo iyingxenye yenhlelo zokuthakazelela uzibuse. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Rise up Zimbabwe, rise up Zimbabwe, no fear till we build the nation. Rise up Zimbabwe, rise up Zimbabwe, no fear till we build the nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. Never underestimate your power, you the people. No matter you are black or white, here we are equal. Taneta neva nuthenyu vanongo nye bababa. Kushikarine kuchichimbo chema baba. Zuvane zuvane munu waro. Asinyike makatipa yatbata chibaro. Utanyiriri kurwa takungetiri vaparo. Kuponda napache duto shika kufitidaro. Misozi yangu shikarini chierera. Rimwana weva sindasara ngori nerera. Babo akatorwa nenyiko achedza kutichengeta. Mari yatichina tango sara nemapepa. Ndinozviziva kuti zvinorwadza. Tinoedza asi nekuoma zvinotadza. Uori wakadai ndichadzisei hunonyadza. Aungambokova iwe usina kubata-bata. Rise up Zimbabwe. Rise up Zimbabwe. No fear till we build the nation. Rise up Zimbabwe. Rise up Zimbabwe. No fear till we build the nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. Ishe komborera Zimbabwe, nyika ino era yakavakwa nemabwe. Asivana venyu votemana nemabwe. Wizindo yambuka seiroru nemakarwe. Ropara takadeura rakakwana. Katisa shibise nyika yevana vemangwana. Tisavane kutya mukuva kare mangwana. Donesa dono zerenyu taoma mukana. I love my people. Release my people. I love my people. Release my people. I love my people. Dear God, release my people. Please, Lord, I love my people. Release my people. Fear till we build the nation. Rise up Zimbabwe. Rise up Zimbabwe. No fear till we build the nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. Rise up Zimbabwe. Rise up Zimbabwe. No fear till we build the nation. Rise up Zimbabwe. Rise up Zimbabwe, no fear till we build the nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation.
Big up ingoma kaMushi ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje uthi yena Rise up Zimbabwe.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo ngodaba lwelanga likazibuse ele-Independence.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Lo ntungamilinkomo azive wope makamu angu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.